Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 25 2021 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 Amai Otilia Mukushira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi wemonday. So on Monday it was a holiday. Vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people vakazotanga kusensitiza vanhu. Tichivadzidzisa nezve Sinopharm vaccine iwo my health workers vakuuya. Nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesinopharm vanzwisisa vamwe vachona vari kuuya turnout yakanaka.
Amai Mukuchira avo vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital anoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatati tasangana nazvo asi mibvunzo iripo nokuti vanhu vanonga shida kudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo vaccine redu rinofamba so vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers chakatageta mahealth workers chirongwa chiri kuitirwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekuma clinics pese panoshandira mahealth workers ndopatiri kushandi ndopari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCOVID-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
First ndaitya because ndakatanga ndatongomirira mafriends angu kuti abayiwe ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndishonoti vari sei so ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because zvinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Yatinoti mobile team iri kufamba chibaya vanhu kana chivaccinate vanhu muma areas avo avanenge vari. Tichasvika kuti vanhu vedu vabve pama work stations avo. So tinongoti kakutosva pa work station tovaccinate vanhu varipo mbedzi.
Seven haina kukwanisa kutaura nachiremba mukuru wedunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba mudunhu rose reManicaland. Dunhu iri rakapiwa mishonga yeSinopharm zviuru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000 iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emuManicaland. Kunyange hazvo amai mukuchira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vakawanda, bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2,074 munyika yose. Izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7,872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nemama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu reManicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane COVID-19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Takamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varokurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCOVID-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anotipanyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa navaAgri Musavengana avo vane mukambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. VaMusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product, kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kuroti it's a problem you hana yo kuti arugara mumba but hana sturu. Kuti achatsvaga kunogadzwa sturu. Sturu ndo chinhu ndodambudziko rainaro rari kuda.
VaMusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paRuwa Rehabilitation Center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pei chete but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamastages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzirwa nekambani yawaishandira.
VaMusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarairwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita sema pushing tray, ma items madiki because somunhu aigara muone room. Ndanga ndisina workshop but munhu aigona kuzoona item obva ati manhakira kati item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko uru runogona kuburitsa chinhu chakanaka, nokuti manhakira akaita ka item gadzira kakaraka diki kuri kuti munhu anogona kubudisa basa rakanaka
vamusavengana avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu
zvandiri nhasi hapana changu ndozvitinde ndiamai vangu because makudzira vakandiita havana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka ngaagare kumba vangu vachiita basa vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri
mudzimai wavo amai tsitsi musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo
ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maquotations ndinokwanisa kuenda chibatsirana nemurume wangu kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga ndava kuziva zvizhinji zvemahardwares ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei even mabhodz ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei
amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana
iyo kitchen yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able bodied but it was this one is much better much better than yandanga ndinayo saka vanhu vane urema musavatarisire pasi ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo kuita misangano nezvimwe vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Vanorarama nekutenga nekutengesa vari kuyambirwa kuti varuke mazana anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dzirukwidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai madondo anotipanyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anorira kodzero dzevanorarama nekutenga nekutengesa munyika apo dzihurumende dzesouth africa botswana nezimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi kubva musi wa1 kubvumbi gore rino botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu 12 kuenda pazvikamu 14 uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
Zvinoreva kuna cross-border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepurize yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuzimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira mazimbabwe zvakanyanya zvagara zvichidhura zvagara zvichitengeswa muzimbabwe nepurize yakakwira kudarika yazviri kubotswana kusouth africa kunamibhia nedzimwe nyika but zvino kana mitengo yokwira kuno kwacho kunana botswana nanasouth africa zvinoreva izvo kuti zimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro
vajazire vaambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana botswana south africa namibia mozambique kana zambia
ndo kwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete sezimbabwe hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa kugadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni tinotenga zvinhu zviri second hand zvomachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu
ndokuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zvorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yekuzviraramisa mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation wasame wadzai Wati kukwizwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. Wawadzai wati sangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamhembe kuAfrica kuti varutsire nhengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei isusu seviset tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei sekuzova kwamunoita boka redu rakuwanikwa mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa kutasanganisira kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa sekuziva kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati vayasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachiswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Chingave chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori izvo zvingavarerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndiro wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwa yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa vari kuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhwu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yavaJoe Biden parubatsiro kuEthiopia husingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna Gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo kumisa nyaya dzeuori kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato rezanuPF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemere zvirango. Vanopikisa vanoti havanei nemuchato wedhongi nebere vachiti zanuPF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaikundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka, dzejejetere dzisina mhirizhonga mugore ra 2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera, uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZeki vachiri kushandira kuchiuto, nekuti kuvapo kwemauto muZeki kunoita kuti basa reZeki risaremekedzwe, uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. Pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejechetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe, kwete kurerekera kudivi reZANU-PF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga kunoti civil society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANU-PF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi, vatungamiriri veZEC vakaita sana Mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANU-PF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August, achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANU-PF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva ino iyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe, vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare kuBritain. Murairidzi wechikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors, Zdravko Logarosic, adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mukuruva, Tendai Jirira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu: Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Marvelous Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kuda Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Masha Omunetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Butelezwe Nguve, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Dzukamanja, avari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo, vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno: Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Warriors vaWellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAFCON 2021, iyo iri kwamusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivirei kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8pm tirikutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAFCON. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni sethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine, and that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengay Tembi.
Selinesikhathi eside ilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzivishe akhululwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Inhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngomvulo. Kubika uBatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Elawuqala lisesibhedlela sempilo kuthi elesibili liseUnited Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugceleyo ngomuthi lo.
No adequate information on the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
ulalwazi ebantwini jikelele abezempila kahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempila kahle kumele kube yibo okumele bavikele yibo abalapha.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sone vaccine le ene iyasejwa abantu. Sona uthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi i-vaccine leyana iyasebenza njani. Vele igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu le ndawo yokuthi sona ukuthi kula amanye amazwe ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakafika ama-vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngaleli jekiseni.
Kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziwe ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba. Njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babebhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana leyo jekiseni leyo ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ekhansilini yakoBulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine koBulawayo yaqhubeka. Esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe. Kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753. Kuthi i-Mater Dei ilamakhulu phose amane i-374. Nimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakoBulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakatshiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo selilesikhathi eside lilokheli dodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi koBulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakoBulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoko kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sesibonile ukuyabuya kwenziwe thathwa amaqanje kuzabuya after 3 years kwenziwe fana na.
Simzwile njalo umongameli Emerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilolu mqoka uzalulungisa esesihlalweni.
isibongo Thomas sesifunde ukuthi sizamela lesibono ukuthi akungeki ngayibizwa eBotswana bayenzile ipipeline ende eposibingane la yona le eyethu ngeminyaka nje emlutshwane edlulileyo. So kuyinto eyenzakala engenzeka leyi nxa bezinikele, kodwa siza futhi sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi yintshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption. Ngoba siyake sibona izinto ezinje zifuqwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende selontshontsha ngamaprojekthi lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna iprojekthi leyo ihambe, sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yukuthi avale ubugwelegwele, izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyonalo iprojekthi. Kunosiba yinto yokunotisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kuyinto encedisa abantu.
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzivishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANPF must go. UHaruZivishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare, lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhi emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZivishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZivishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
That we in the court today for the people of Makomborero Haruzivishe. Apparently there are three warrants of arrest which we issue against.
See, Melo Makomborero Haruzivishe. Edalile umthethwandaba namhlanje ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngonhlolanja, enye ithi ngcwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
And then there was another one which we are yet to investigate and find the full details and get the full details as to when and how we defaulted court.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uza kuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZivishe engabuye edale.
During the period of lockdown, there were a lot of issues happening during that period.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yesiqondiso ze-lockdown. Kwalokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yesiqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Happened on the 22nd of May. Then we are back in court again tomorrow at 11:15.
Kulunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale liza kupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ukusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvumo yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele onyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lesizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo ekaduna lekatsina kule Nigeria. Amalochacha la achise izindlu abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Idale le Senate kwele Melika liqhubekela phambili lidlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowaye umongameli uMnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka. Abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump uMnumzana Joseph Biden yakenye ukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntanenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli ezindaba uJamal Khashoggi owabulawa njengenyamazana kwele Turkey. UMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakwele South Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance eParliament abathi uMnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Thimvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokhu kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuzanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UThimvio yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zezanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uThimviyasi wa resigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke eKhwekhwe lapha ahlala khona ikuthi esinqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba beMDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa isesuka isesiya kuzanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana wezanu PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula sesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayevele sesukele ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso wezanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo uMnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuzanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaya elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
UMnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Pilif Kaule yena onthi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwa nganxa ilahlekelwa ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma manga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli former members of parliament. Ade bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona abafulathele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament akusiko uqiniso lelo abantu laba bengamalunga edalela eParliament lanqaba asebelwana omunye wayesexotshiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso ngelithi balabalandeli ayisibo bona abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bona abantu dale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubanda leli ele MDC Alliance
bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi.
Infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapho ngoba ngithe umlilieni kwizizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hathi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kanti khangela ukuthi oChebundo ama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni kona pana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanjani aboChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrated zana uPF udlubonto umuntu oyikhuluma kono kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisiko lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabanxusa kabakuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umadudu wakhuluma wathi abantu njalo bezani PF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nqabe buya ekhaya bebamukele kuhle bengabamukeli ngendlela engayisiyo okucina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya.
Umnumzana Pilif Kaule lilunga lezanu PF. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emufa. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuqala labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandlele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yasifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS iphonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshane ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi uqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni. Uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labe eZimbabwe lihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uthi kuzaba nzima kulabo abangalamaphepha.
Abantu abangelamaphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eyilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje irelationship yabo lokhulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwa.
Usibanda laye uthi uqathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangachiwa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuzaba lohlupho sibili. Kuzamele kube nokukhankaswa okukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi abasoke babe ne-problem.
Umphathi Ntambo Dikoloti yena uthi akusoke kube le nketa betshabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo kuyukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza urhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki, kukanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngise-Habron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhuthazwe ukuthi bavize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika njengoba ukubuya kwalabo abadlala phecheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kwimidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukoach angayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungcono ahlasebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasela skadi futhi sokuthi ama orders akona prepare lokho ku decide ukuthi kona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Sibanda laye uthi ukungabuyi kwabadlali abadlala phecheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo ukujabulisayo abangatholiwa amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kuChani, abese kuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo Tanzania. Sila badlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nokusi Mthizwa kodwa abathi bangabuya bengatholi amathuba. Yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi abadlali bakhona umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingamashumi amabili lanhlanu kunyanga kaMbimbitho liphinde lidlalele leZambia mhla zingamashumi amabili lathuba munemunye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikwisipaya sika Group H njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi kuthi endaweni yesibili kule qembu lama-Warriors lilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leBotswana ilemiklomelo emine kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia ilemiklomelo emithathu. amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane iwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika owazaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.